Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosanga na zvakare manero anasi, uri musi wechitatu ndira 24/2024. Makateerera ku Studio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Ramaja Street rapa mutongo wekuti va Job Scala vaimbova miriri weZengeza West nemiriri weChitungwiza North va Godfrey Stole vakapara mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kuChitungwiza. Guta reHarare rinoti rave kutadza kugadzirisa dambudziko rechirwere chekolera. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo chirwere chemanyoka ekolera chategeshera munyika, vanotungamira guta reHarare vanoti vakundikana kugadzirisa nyaya yekupedza hutsvina kunyanya pamwongo weguta. Ukuo hurumende inoti ichabatsira makanzuru akafanana neHarare kuwanisa vagari zvikwanisiro zvakaita semvura uye kuchenesa nzvimbo dzavanogara zvavanoti zvatadzwa nemakanzuru aya. Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Achitaura kuvatori venhau nhasi muHarare pamusangano wakokerwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko wekutaura pamusoro pechirwere chekorera, mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kanzuro yavo yatadza kupedza mvonga mvonga iri pamoyo weguta iri ichikonzerwa nevanotengesa mumigwagwa zvavanoti zvapa kuti kurwisa kolera kunetse.
Hongu takapiwa musenze kete ukuti vanotengesa mumigwagwa bave senzira yekuchenesa guta. Asise kuona kwamuri kuita takundikana, asi tinofara kuti hurumende yapindira kutibatsira. Iri basa rekupedza chirwere ichi nekuchenesa guta redu harisi rekanzuro chete asi remunhu wese.
Vachitaura pamusangano mumwewo, gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vati hurumende ichatora matanho akati kuti kubatsira makanzuro akaita seHarare.
Tichabatsirana nemakanzuro kuti vanhu vawane mvura yakachena. Ticharamba tichiwedzera nzvimbo dzekuti vanoita manyoka vabatsirwe nekukasika kumadhorobha nekumamisha. Zvekare tine nhomba yekorera ichachanga kubayiwa vanhu svondo riri kutevera. Tiri kuramba tichikusha ushoko rechirwere ichi kuruzhinji kuti vanhu vangwarire.
Vamombeshora vaudzawo vatori venhau kuti kubva pakatanga kubatwa munhu chirwere chekolera gore radarika muna kukadzi, vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe 20,121 vanofungidzira kuti vakabatwa nechirwere ichi. Vatiwo pavanhu ava vanosvika mazana makumi mana nevanomwe kana kuti 407 vakashaya. Asi vazvirovawo dundundu vachiti kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika, Zimbabwe ine vanhu vashoma vaurawa nekorera nekuda kwekupindira kwehurumende. Mushure mekubvunzwa kana zvibhorani kunyanya zvemuHarare zviri kuwanisa veruzhinji mvura yakachena, gurukota rinoona nezveminda kurima nemvura vaAnxious Masuka vanga varipowo pamusangano uyu vaita pamusasa pamunondo vakazvambarara pamubvunzo.
Chandingada kukudza ndechekuti itai sekunge mvura yese yakasviba kunyange yemumigodhi. Naizvozvo isai mishonga musati maishandisa kana muchida kuziva kuti migodhi uri kubudisa mvura yakachena zvekunwika here. Munogona kuita kuti iongororwe, asi chikuru pari zvino ndechekuisa mishonga inochenesa mvura mumvura yese.
Nyanzvi inoongorora zveutano uye vari mupepeti webepa reThe Health Times vaMichael Gwarisa vanoti pano kupinzwa kwezvematongerwo enyika nekukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika panyaya yekorera.
umwe ari kuti haivhiwi vezano ari kuti veharare vakundikana vari kukonzera cholera bari tikada kuzocherechedza futi tikaenda kumaruzevha munoona kuti cholera iri kutekeshera kusitomborina kana kuti kunenge kune triple C then wotarisawo futi kune vetriple C vanenge vachitiwo futi government cholera iri kuitika kana muno muHarare iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kutipa mari zvikwanisiro zvekuti vakwanise kupedza dambudziko recholera so panguva ino handionese kuti chinhu chakanaka kuti pave nekupoliticiza nyaya yecholera.
Vamombeshora vadzivisawo kuti veruzhinji vachatanga kupiwa nhomba yekorera musi wa29 ndira. Asi mukuru wesangano runoona nezveutano hwevanhu munharaunda recommunity working group on health vaItai Rusike vaudzawo Studio 7 kuti izvi zvega hazvipedzi dambudziko iri.
Asi mavaccines mashort term measures zvaari mashort term measures anotoda kutoshandawo zvekare nenhau iyoyo yewater sanitation and hygiene. Mavaccines tinoati anoita inda tinoti complementary measure haakwanise kureplace water sanitation and hygiene. Masimba enhomba ari temporary.
Hurumende yati yaumba homwe yemari inosvika madhora mamiriyoni 13 ekuAmerica kubatsira makanzuru kuti awanise vagari mvura yakachena. Nzvimbo dzakaita seHarare, Chiredzi, Marange ndidzo dzedzimwe nzvimbo dzine vanhu vakawanda vari kuita manyoka anofungidzirwa kuti ikorera. Nakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva redzidzo kana kuti International Day of Education. Asi sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti nyika dzakawanda dzemuAfrica dzine dambudziko rakakura rezvikwereti kunyika dzekunze zvopakuti dzitadze kuendesa mari yakakwana kumapazi anoona nezvedzidzo. Munyika dzakawanda dzemuAfrica mari inowanikwa nenyika pagore inosvika zvikamu 60 kubva muzana kana kuti 60% inonzi neAmnesty International iri kuendeswa kunobhadhara zvikwereti. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revarairidzi rezimta vaGoodwill Taderera.
Isusu semaonero edu mamiriro ezvinhu ndekuti hatingi chikurukuru chiri kunyanya kuzoita kuti education yedu isave inonyatsobva yabudikira inyaya yefinance. Saka kuisa mari yakawanda muzvidzidzo ndokwandingati kungangova kuri kuvhiringidza, otherwise zvidzidzo zvinenge zvakanyatsojeka zvakanaka muZimbabwe. Sekuziva kwako, muZimbabwe inotorwa seimwe nyika iri pamusoro pachidano chepamusoro mukuve nedzidzo yakanaka. Saka zvinozongonoti piringishei kuda mamiriro ekunze oupfumi
muunga pamuenzaniso iri ipapo.
Nekuti tichitaura kudai mari dzebhimu dziya dzatova negore rese dzisingauyi ende zvikoro hasati zvakwana zvinotarisirwa kuti zvinge zvichivakwa kuti vana vazhinji vawanike vachienda munzvimbo dziri padyo. Zvichitaura kudai tine zvikoro zvekuti zvinenge zviine makirasi anosvika kuma20 asi iwo aine vana mabuildings achida kuti asvike kuma60 zvozoti kuisawo mari mukuti zvakawanda zviwanikwewo zvichitengwa zvakafanana nokuti mudzidzo dzamazuva ano makombiyuta, zvakafanana nokuti atingati fenicha, zvakafanana nokuti mari yevarairidzi kuita kuti zvese izvozvo zviripo varairidzi vawanike vachizochida kushanda zvinonyatsobatsira vadzidzi nenyika.
Ko ivo varairidzi vacho varipo vanokwana here tichitarisa uwandu hwevana vechikoro?
Varairidzi variko vakatogara vasiri kudzidzisa vakutobatirwa neatingati maprivate colleges vachipiwa mari dzinonguva dzisingaenderane nokushanda kwavo. Asi kungoti ihurumende iri kuti hatisati tava kugona kubhadhara vose, saka inopota ichitora vashoma nevashoma vachitarisa kuti bhajeti yavo inovabvumira here.
Munyori mukuru mune rimwe sangano revarairidzi rezimta vaGoodwill Taderera vachitaura pari parunare muHarare. mune imo nyaya yezvikwereti nepenyuro yepadande mutande yeAPA inoti rimwe dare repamusoro kuBritain raudza Zimbabwe kuti itevere mutongo wakapiwa muna 2015 wekuti ibhadhare mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti $125 million kumakambani maviri anoti Border Timbers Limited neHangani Development Limited. Zimbabwe inonzi yakatorera chimwe chizvarwa chekuSwitzerland neGermany vaBernard von Pessold nevamwe vavo mapurazi kunyangwe hazvo mapurazi aya ainge ari pasi pezvibvumirano pakati pehurumende kana kuti Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements kana kuti BIPA. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuro akakwanisa kubudisa muusungwa vamwe vagari vekumutirikwi kumasvingo makumi matanhatu vainge vasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nemvura weWater Act vachinzi vakazvigadza kumahombekombe kwedhamu remutirikwi zvisiri pamutemo. Asi vagari ava vanosanganisira vatana vane makore anodarika makumi manomwe vanoti vakatanga kugara panzvimbo iyi kwemakore anodarika makumi maviri. Mutongi wedare raMajor Street kumasvingo akavapa mukana wekutongwa vachibva kumba mushure mekuvabvisisa mari yechibatiso. Muguzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta riri kumirira vagari ava vaFrank Chirairo vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Zviri kunzi musi wa22 January 2024 kuLacking Tirikwi Basin Mashingo District vasungwa vese ava vari 66 vakaocupya Lacking Tirikwi Basin Mashingo vakaishandisa kuirima kana kuita zvavanoda sepavo asiwo vachiona kuti hapatendegwi. Saka kesi yakapinda mudare nezuro takapinda pane mutongi provincial magistrate pamasvingo magistrate court. Vasungwa vese vari 66 vakapiwa bail re 100,000 RTGS pane mumwe nomumwe wega wega musungwa kunyange isu taiti bail iri rakawandisa sezvo vagari ivava vave kuLacking Tirikwi Basin ivava vachingovawo varimi havana kana kumwe kwavanowana mari. Asi zvisinei kudaro vakazongonzi umwe nomumwe ngaabhadhare 100,000 RTGS se bail deposit.
Saka ivo vagari vari kuti pamhosva yavari kupomerwai?
Vagari kana kuti vasungwa ivava vari kukashamadzika vari kukahadzika nechaji yavari kufesa iyi. Vari kuti vagara panzvimbo dzavari idzedzi kubva kare pamisha pavo pane marinda emadzisekuru nemadzisekuru avo nevabereki vavo but nhasi vongonzi makagara mudhamu nhasi vongonzi chibvai. Chinokashamadza futi panyaya iyi vakandemiri ndechekuti inki yemaelections yeballot paper raAugust 2023 haisati yambotooma asi vanhu ava vakutoshungurudzika. Iko zvino kuti vaende kunani hapana unovanzwa hapana kuda kuvabatsira. Vanhu ava vari kushungurudzika nokuti havachatozivi kuti kuruti vakabatwa nemhosva ipapapa mangwana vachavairivirigwa vari pamba here kuruti vabatwa nemhosva kana vakaprosekutwa nekesi yei ende uyezve kuri kuti kana vabviswa pavari kugara ipapa vachaendepi.
Avo vanga vari gweta riri kumirira vagari vekumasvingo kwamutirikwi vaFrank Chirairo vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken avo vari kushanyira nyika ina dzemuAfrica vange vari muNigeria nhasi vachiita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu. Vatungamiri ava vataura nezvenyaya dzekutyidzana munyaya dzezveupfumi uye dzematongerwo enyika vachitarisawo kupidigurwa kwehurumende nemauto kunyanya kunyika dzekumawirira kweAfrica. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
chirikuita kuti hurumende dzipidigurwe ku West Africa tikatarisa makawanda wanda macho inyaya dzekusagutsikana nematongerwo anenge achiitwa munyika. Saka zvinozoitika ndezvekuti vanhu vanenge vatori nehasha masoja owana mukana wokupidigura hurumende.
Ko sarudzo hadzishande here? Handidzo here dzinofanira kushandiswa kuti vanhu vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda?
Sarudzo dzinoshanda, asi sekuziva kwenywa Zulu, sarudzo dzemuAfrica dziri kuratidza kuti hadzisi kunyatsobuditsa zvido zvevanhu. Pane nyaya dzekubiridzirwa kwesarudzo, pane nyaya dzekushandiswa kwemhirizhonga, pane nyaya dzekushandiswa kweupfumi hwenyika kusapota mapato, kunyanya mapato anenge achitonga. Saka hadzizonyatsobuditsi zviri kudiwa neruzhinji rwevanhu mukati menyika.
Totarisawo iyo nyika yakaita seNigeria yakakosha zvakaita sei kunyika yeAmerica zvekuti ingabva yashanyirwa.
Nigeria tikatarisa kudunhu rekumavirira kweAfrica ndiyo inoonekwa semutungamiri panyaya dzezveupfumi, ndiyo inoonekwa sekuti izwi rayo iko kudunhu ECOWAS ikoko ndoringanzwikwe rikagona kuita kuti pada zvinhu zvingafambe zvakanaka kudunhu ikoko. Saka tingati neimwe nzira, Nigeria inoonekwa seine utungamiri hwainawo kudunhu remavirira Africa.
Taonawo mune imwe nyaya mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vachiita musangano nemutungamiri wenyika yeChad vaDebi. Musangano uyu wakakosha zvakadii semaonerenyu?
Musangano uyu wakakosha nekuti musangano unoedza kuti nyika yeRussia iwanewo yatingati yo control kune dzimwe nyika dzakaita seChad. Saka kusangana ikoko pane zvibvumirano zvinenge zvichiitwa, Russia ichisiyawo mafootprints ayo mune nyika dzakaita seChad iyoyo. Saka misangano yakakosha chaizvo mune zvematongerwo epasi rese.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi gore rino. Musarudzo dzekuma primary dzakaitwa mudunhu reNew Hampshire neZuro, vaTrump vakawana zvikamu zvinodarika makumi mashanu nemana kubva muzana kana kuti 54%, vachitevererwa namai Nikki Haley vaimbova miriri weAmerica kuUnited Nations, avo vakawana zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 43%. Mapurisa emuSouth Africa anoti asunga mumwe murume ane makore makumi maviri nemapfumbamwe akati ndiye akabatidza moto wakauraya vanhu makumi manomwe nematanhatu kuJohannesburg muna Nyamavhuvhu gore rapera. Vanhu vakawanda vakafa munjodzi iyi zvizvarwa zvedzimwe nyika zvainge zvapotera muSouth Africa kunyanya. Murume uyu anoti akabatidza moto uyu achida kupisa mutumbi wemunhu waainge aponda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vavimbai mhungu avo vanove software product manager kukambani inoita zvemakombiyuta neumetura yeIntel vachishanda vari kuPhoenix mudunhu reArizona. Vamhungu avo vashanda pakambani iyi kwemakore gumi nemapfumbamwe
parizvino vari kushanda nemafekitari vachiratidza mashandiro anoita zvigadzirwa zvavo zveartificial intelligence kana kuti AI. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinoshandira kampani inonzi Intel inogadzira iyo pfungwa dzinopinda makombiyuta anonzi iwo pachirungu maCPU. Ndo zvatonyatsokuzivikanwa nazvo, asi inoita zvimwe zvakawanda zvokubatsira zvinofamba nomumhepo, zvese zvavanoti ya internet. Saka zvose infrastructure yacho nesoftware inofambisa zvose zvamunonzwa izvozvi zveinternet zvinogadzirwa neIntel. Ikambani yavana makore anoita makumi mashanu amakore ichiita izvozvi. Saka ndiyo kambani yandinoshandira.
Ibasa ripi ramunee muchiita sa software product manager?
Zvandirikushanda nazvo zvinenge zvina makamera anotarisa otora mufananidzo zvinhu zviri kugadzirwa mumafactory, obva wazvo zvitrena kuti zvinogona here kushandisa yainonzi AI yatingati technology yamazuva ano. Inodzidziswa, inobva yadzidza programu yacho kuti ichakanaka, ichakaipa, ichakanaka, ichakaipa, yobva yasuggesta maimprovements kuti zviri kushanda here. Saka zvinhu zvinodiwa sereki.
Vakawanda vari kuchema nayo AI vamhongo hanza yakutorera vanhu mabasa. Imi munoti
ndozvinoitika pakauya motikari vaityaira mabhiza namadhongi vakati takutogegwa pabasa. Basi zvamunoziva kuti chakwaidikamwa kuti wobva watora license yokudii yokuchaira motikari wobva wawana rimwe basa. Saka ndo zviri kuitika iko zvino. Kuna vanhu vanodiwa kudini kutraina marobot. Saka AI yachowo inoda vanhu vanoitraina kuti iite. Asi zvaunowana paAI mabenefits acho atingataura akawandisa. Nokuti haungamiri uchiti aiwa hatingadi AI nokuti iri kutorera mabasa. Aiwa kwete.
Zvichitarisa iyo AI, zvinhu zvamungati here zvingashandawo munyika dzemuAfrica?
Kutaura chokwadi, tikatarisa zvakaita nyangwe macellphone nokutumirana vanhu mari, ndo example yandingapa. Zvakava zvunhu zvakabatsira vanhu vemuAfrica. Izvezvi ndinotumira mai vangu mari kumasvingoko mwedzi nomwedzi. So mwana wakadzidziswa zvakanaka handiti. Saka ndinoshandisa technology yokutuma namaapa aripo. Saka ndizvozvivo neAI, pane zvimwe zvatingagona kushandisa paAI kunyika dzedu zvingatibatsira kuti tisaenda zvakaita vanhu vakawanda kutoita zvese zvese zvakaitika patechnology kuti titeerere sure. Pane zvimwe zvatinogona kushandisa.
Totarisawo imi savamhungu, ndeapiwo mabasa amuri kuita ekubatsira kusimudzirawo vamwe?
Tine association yedu yamazimbabweans. Tinosangana around April 19 toita independence celebration. Saka inini nomumwe hama yangu tisinozvironga izvozvo uye tobatsiranawo panenge paita nhamo. Takabva tatangawo WhatsApp group yokuti tisangoita makuhwa chete asi batsirane kusimudzirana. Uye tina mastudents anouya kuyunivhesiti iri kunoku inonzi Thunderbird University kuna vakawanda zvikuru vanodarika 20 vanobva kuZimbabwe. Saka vanouya nemhuri dzavo toti vabatsire kusvaka zvikoro, vabatsirei kuti vangagara sei zvakanaka kunoku.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vavimbai mhungu vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kuArizona muno muAmerica. Iko zvino tochienda kunyaya huru yedu yanhasi. Nhengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vaimbova mumiriri weZengeza West navaGodfrey Stole vanova mumiriri weChitungwiza North mudare reParamende vabatwa nemhosva yekupesvedzera nhengo dzebato ravo kuti dziite mhirizhonga senzira yekutsiva rufu rwamuzvare Mo Blessing Ali, avo vakapondwa nemutsigiri weZANUPF akazotongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mm-hmm. mutongi wedara maitafazwa miti vati mushure mekuongorora zvakaunzwa kudare vawana vasikana na vasitole vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Momo magweta ari kumirira vasikana vaJeremiah Bhamu vabvuma kuti vaviri ava vabatwa nemhosva asi vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court.
Dare rati ivo vasitole na vasikana vose vabatwa nemhosva yekupumidzira mhirizhonga kuchiitike mudunhu renyatsini. Tataura na vasikana na vasitole vose havasi kugutsikana nemutongo wapiwa. Vari kuramba vachiti ivo havana mhosva yavakapara asi pari zvino chatingangoita kupfuudza nyaya mberi kudare repamusoro kuti richitongawo nyaya iyi richionawo nemeso matsva.
Vabhamu vati vachazenge vachidzoka kudare nemusi wemuvhuro svondo rinouya.
Mushure mekunge dare rati vasikana navasitole vabatwa nemhosva, nyaya yazopfuudzwa mberi kusvika musi wa29 wemwedzi uno kuitira kuti tipiwe mukana kunyanya gweta ravasitole ranga risipo kuti riwanewo mukana wekuadressa court neinonzi mitigation kana kuti kuchema-chema kuitira kuti vapiwe mutongo uri wakarero.
Mangwanana nhasi vasikana vanga vambomira pamberi pedare neimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakataura manyepo vachiti mapurisa aingauraya mwana aivakaberekwa kumusana namai vake vachiedza kuti vanhu vatevedzere mitemo yeCOVID-19 muna 2020. Anzwa nyaya iyi mutongi Ferris Chakanyuka vati vachapa mutongo wavo musi wa7 kukadzi. Rimwe remagweta vasikana vaHarrison Ngomo vanotsanangura zvakonesa kupiwa mutongo nhasi.
Panopera kupira nyaya vamupirire mhosva kana kuti munhu anomirira gweta guru rehurumende anofanira kuisa mapepa ake anenge achitsidzira mhosva yaari kunenera musungu.
Vachitaura mushure memutongo wapiwa nhasi mutevedzeri wemutauriri webato reTriple C vaGift Siziva vati mutemo munyika unotarisa kuti wabuda mumba mani.
Chinhu chatinofanira kugadzira munyika muno is the law inofanira kuapply universal zvisinei kuti uri vebato ripi. Pazva muri kuona vasikana vavictimize nekuti vanomira nechokwadi, vavictimize nekuti vakachuza kuti munyika muno muite demokrasi. Demokrasi kana yavapo haisi yeruzhinji rweZimbabwe ndeyemunhu wese including mapolitical parties zvisinei kuti rumba tori.
Mumwe mutsigiri weTriple C angari mudare abva kuchitungwiza ada kuzivikanwa nekuti amai Fandi ati arwadzwa zvakanyanya nemutongo wapiwa nhasi.
Jobho munhu anochengeta vanhu vakawanda chitungwiza yese Zimbabwe yese chiendera mwana hasi kuenda kuchikoro vaipinzwa na honorable but muchiri makangovharira munhu wani kungoti anyanya kumonyanya kumomesa zvanyanya kuti mhosva yaachina ndeye yakaparwa na honorable sikana isingapere inga vanouraya vanhu vari kufamba vari panze mbavha chaidzo marobots chewo ari panze but honorable sikala mukuramba kuti vabe vabude panze.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vafarai marapira vati zvaitika kuna vasikana navasitole izvi chinofanirwa kuva chidzidzo kuvana veZimbabwe kuti munhu akatyora mutemo anotorerwa matano.
Zvaitwa panana sikana ngachive chidzidzo kune vamwe vose kuti ungava ani kana ani mukati menyika ino, ungava webato ripi kana ripi, kana wavhuna mutemo, mutemo unongobata munhu wese zvakaenzana zvisina kusara kana kupokana.
Kumatare mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi aswera achiita wakiti nagonzo nevamwe vatsigiri vavasikana avo vauya kudare neuwandu hwavo zvaita kuti varambidzwe kupinda mudare sezvo dare ranga razara. Vangomo vatiwo vatsutsumwa zvakanyanya kudare sezvo vanongedzerwa pfuti neumwe wemapurisa aya apo vanga vachiedza kupinda mudare masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo tombotarisa zviri kubva kuAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Pamitambo iriko iko zvino mugroup E Namibia 0 Mali 0. Mutambo uyu watambwa 29 minutes. Mune mumwe mutambo South Africa ichiri yakaita mangange 0-0 neTunisia. Masikati Zambia kuchatambawo Zambia neMorocco uye Tanzania neDRC nenguva dza10 manheru ano. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tichataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti upenyu hwakamira sei. Tashuka kumagumu ya chirongwa chedu cha nasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya imina Taboka Ngube, munaudze, isindebele.
Soku izika disenda wa VOA Ndebele.